Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 17 ndira 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhengo dzeCitizens Coalition for Change 25 dzichaziva nhasi kana chikumbiro chavo chekupiwa mukana kuti vatongwe vachibva kumba chabvumwa nedare. Bato reMDC rombomisa vakuru vebato iri vanomwe kuva nhengo richiti vakatyora bumbiro remutemo webato iri. Musangano wepagore rega rega weWorld Economic Forum unoitwa kuDavos kuSwitzerland wakatanga nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe ramagweta anomirira nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change 25 vakasungwa nemugovera mumusha webudiriro muHarare vaChris Mike vanoti nhengo dzeCCC idzi dzichamiswa pamberi pedare nhasi kuti vanzwe kana chikumbiro chavo chekupiwa mukana wokubisa mari kuti vatongwe vachibva kumba kudzimba dzavo chabvumwa nedare redzimhosva. Vanhu ava vanosanganisa mumiriri wemukobha muparamende uye varivo vakafanobata chigaro chemurongi wemusangano mubato reCCC vaAmos Chibaya vari kupomerwa mhosva yekuungana nechinangwa chokukurudzira mhirizhonga. Tabata vamhike kuti tinzwe zvichatora nzvimbo nhasi.
Ini ndaibatsirana nevanonzi Raul Mandinde vanove ivo vari kutungamirira basa rasibasa rekumiririra lekubudiriro ava. Saka sezvamunoziva kwakasungwa 25 vanove varume nemadzimai vachipomerwa mhosva yekuita musangano wekuronga mhirishonga. Saka pavakamira pamberi pedare vanamuchichisi vakataura iyo kuti vaipokana nechikumbiro chekuti vangavabatwa kana vasungwa ava vatongwe vachibva kumba. Mumwe chete chete ndeakanzi aende zvake kumba anove mwana mudiki ane 17.
Chii chichaitika nhasi pamusoro penyaya iyi?
Chichaitika nhasi ndechekuti nyaya yekuti vakasungwa vatongwe vachibva kumba kana kuti vakavharirwa ichaenderera mberi. Nezuro dare rakati nguva dzanga dzapera, saka ranga risingakwanise kupedzisa kubva nyaya iyi yechikumbiro chekuti vasungwa vatongwa vachibva kumba. Saka nhau yekuzeya kuti vakakodzera here kuti vatongwa vachibva panze ichaenderera mberi pazuva ranhasi.
Vasungwa ava vanobvuma mhosva yavari kupomerwa here?
Vasungwa vose vari kuramba mhosva yavanopomerwa. Ivo havana kumbobvera vaita chinangwa chekuti vakonzere mhirizhonga. Asi sekuziva kwamunoita pari zvino dare harisati rasvika pakuti ritonge nyaya yekuti vane mhosva here kana kuti havana mhosva. Tichiri pachinhano chekungoti mutongi anzwe kuti apo vehurumende kana kuti vakamuchuchisi vachipedza zvabvisa mapepa avo vasungwa ava vakange varipi, vakange vari kuchitorongo here kana kuti vachange vachibva kumba. Pari zvino ndo nyaya iri padari iri mudariro.
Iko zvino vasungwa vari kupi, vakachengetwa kupi?
Pari zvino vasungwa vakavharirwa muchitorongo kuHarare Reband Prison kusvika nyaya yechikumbiro chavo yazoterabikwa. Pawekendi yapfuura vakasungwa kuti musi wemugovera. Musi wemugovera iwoyo vakarara vari kumapurisa, muchitirongo chemapurisa mugovera nesvondo. Asi nhasi nezuro pavakazoenda kudare vakabva vanhu vachanorara vari muchitirongo chinonzi cherimand prison.
Vanhu ava vava vakaungana pamba pava Costa Machingauta. Ivo vamachingauta vakazosungwa here kana kuti havasati vasungwa?
Vamachingauta havana kusungwa. Zvazouyawo kwatiri senhau itsva, nyaya yekuti vamachingauta vanodiwa nemapurisa. Asi panguva yakaitika zvose izvi, mapurisa anga asina kutaura nyaya yekuti vamachingauta vanofanira kuti vasungwewo.
Avo vange vari rimwe remagweta anomirira nhengo dzeCCC 25 dzakasungwa kubudiriro muHarare nemusi wemugovera vari pano nhare kuHarare neStudio 7. Bato rinopikisa reMovement for Democratic Change rinotungamirwa navaDouglas Monzora rambomisa kuva nhengo vanhu vanomwe, kusanganisira vaimbove mumwe wevatevedzeri vebato iri vaElias Mudzuri uye munyori wezvemabhizimisi vano Rest Marara. Vaviri ava vaida kukukwidza vaMonzora musarudzo dzekutungamira bato, asi hazvina kubudirira sezvo vachiti Congress haina kuitwa zviri pamutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi nezvikonzero zvekumiswa kwenhengo idzi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba.
Ndinotenda mukoma Blessing Zulu nekundipa mukana wakadai kunditaurire nevana veZimbabwe ndichitsanangura zvikuitika mukati mebato ravo. Chekutanga chamunofanira kuziva ndechekuti MDC ibato rinokurudzira mutemo kuzvikutonga kwemutemo nekuzadzikiswa kwebumbiro remutemo wepati newenyika neweregion neweworld. Nekuti patakabva kudzimba dzedu tichipinda mune zvematongerwo enyika tenge tisingazivani, asi takaunganidzwa nekunzwa pamwe chete nebumbiro remutemo rekuti kana tada kunosunungura nyika tinosunungura tichifamba mugwara rimwe chete. So vanhu vamiswa basa, havana kumiswa basa nekuti tinovaana kuti tinovavinga kana kuti tinge tichizivana. Takazivana kumombe, haisiri nyaya yacho.
Munoreveya pamungajekesa?
Inyaya yekuti bato rine mutemo wemafambidzwa anoita basa remusangano, asi iwo kuonekwa kuita basa risiri remusangano uchisangana nevanhu vasiri vemusangano yatinoti collaboration with the enemy, kana kuti kutengesa gwaro nemusangano kana kugara kumusangano kune vanhu vasiri vemusangano vari kurwisa musangano kunoonekwa uchimisa basa. Saka zvakadaro izvozvo patakaenda tiriuea kuenda kucongress, mamitingi zese ataita varume vamikwa basa vamwe vamiting aya aka vakanga varimo ende vange vachinyarara vasingatauri nekuti venguva ri inonzi mumainoriti kana kuti venguva ri vashoma. Asi vazobuda imomo mwaizonoronga kana vatoti pachii kunoplota plotting nekupulana zvinhu tu zvakasiyana. Vangoplota kuti kana pasina ishi tinobanha mukaka wacho tete tomwa tiitsvuku pasina ini haiziyu. Asi mune zvematongerwo enyika zvinonzi kune utongi hujekerero hweruzhinji kwozouya pfungwa dzevashoma dzinofinwa kukashikwa. Asi pfungwa dzavo dzevashoma havana kudzitaura muushoma hwavo chiri mumusangano. Vazobuda vanoenda kunoronga kunodhisira kuta Congress vaiunganidza zvemastreet kids zvemukozi park zvemaharare park kuti zviuye vakapa $2,000 ende izvi tine evidence yacho. Asi hanhu yakwanisa kubudisa zvese nekuti inyaya yapamusoro pedare remusangano.
Ko vamarara nyaya yavo ndei?
Motonditaurira ndini mataura navo.
Vari kutikaiwa havana chavakatadza kunze kwekuti vaida kukwikwidza vamonzora.
Regai ndikutaurirei mukoma Blessing Zulu, vamarara havangu vasiri qualified. Vamarara vakakuindwa musi wa10 January 2021, havana kumbobvira muMDC makore 5 apera. Tauti muvabvunze kuti vamarara pozishini yavangova inayo mu2014 structure yatakaenda nayo kuextraordinary congress ndeyei, nekuti kuti munhu abvumidze kukwikwidza chigaro iterms acho ko5-2-1 inotaura kuti munhu anofanira kunge aine makore 5. Pamakore 5 vamarara vanga vasina makore 5 nekuti munhu akatoapwendwa pachigaro chekutanga musi wa10 January. Chechipiri, vamarara ndo vakaorganiza macity kids ndo mhosva yavo yekuda kuti vauye kuzorova vanhu paextraordinary congress.
Mutauriri wava monzora valoid damba vange vari parunare muharare na Blessing Zulu we Studio 7. Blessing abatawo munyori wezvemabhizimisi muMDC va No Rest Marara.
So icho kwadi ndapiwa ndaona chinyorwa chabva kuna vamonzora chatumirwa navacoding bureau chief of staff vavamonzora.
Mutsamba iyi muri kunzi makaita sei chaizvo zvamuri kunzi mambomisirwa kuva nhengo?
Ndakaendesa musangano kudare redzimhosva. Nyaya yangu iri muhaikoti yecase number HC 81-83 of 2022. Ndo imwe yemhosva dzandiri kuponerwa. Yechipiri kwanzi ndandiri kutaura nemi seizvozvi, kutaura nevanhu vanotapa nhau pamusoro penhameno nyaya dzavari kureva pakuti ndinotaura nemedia. The other one, I am alleged kuti ndakabhadhara vanhu $2,000 hanzi mayouth here kana matags. Handaunyatsochiverenga ndandiri kutyaira nchibva zvangu. Asi ndaona paTed Charge yanga ndiri kunzi ndakaorganiza matags aida kuti arove vamonzora nevamwe kuchiningi chavo chavakaita chimahumbwe chavo chavakaita muna December icho. Then imwe yacho ndiri kunzi ndakaatenda ndakaparticipata kumusangano wakaitirwa kunonzi Kuduriro on Saturday musi wa14 January.
Asi pane musangano wamakaenda?
Kwete. So ndakanga ndaenda zvangu kumakomba kwedu uko kwataedza kunobata mari dzegoridhe kumati kwatochera goridhe. So ndokwandakanga nditori musi wesaturday. But vakomana ivavo vane tsika yekungovhumuka, vakangoona mufananidzo wangu paFacebook kana papi vanongovhumuka votaura kuti mararara apo vamera chimarara pese pese, vaakungondisa nekwandinenge ndisiri.
Panyaya yekunzi maida kugadzira chikwata chinosveeredza nekurova vatungamiri vebato?
Musi wacho ndakanga ndisitoripo kwakaitwa mahumbu kwavakaita vari kuti Congress. I was nowhere near there and I never participated in any of the activities dzakaitwa musi wacho. So zvinotoo ndikatyamadza kuti ndinotonzi ndakabhadhara 2000 nemabhurokero andandakatoitawo zvangu. Ndanditori kumba ndakazvibhurokera zvangu kuna kana siendi. So kuti ndizonzi ndakaona $2,000 yekunobhadhara matags. I'm not a violent person. I'm a law abiding person, which is why I'm even in the court ndichivasungisa. Ndaindaita zvemhirizhonga ndakangovarovesa kana musi wacho wavakaita chimitini chavo zvakadhaka izvozvo. So inhema manyepo.
Saka muchaenda here kudare riri kunzi richatonga nyaya yenyu?
For me mahumbwe vari kuramba vachitete perpetuation and continuation yemahumbwe ari kuti atuitirwa nemurume anonzi Dadi Monzora. I don't recognize him as NDC president. In fact, I have long lost respect for him.
Munyori anoona nezvemabhizimisi muMDC va No Rest Marara vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Tichienda pamhepo, chikwata chevanhu vambomiswa kuva nhengo ichi vabudisawo gwaro ravo kuvatori venhau richiti havasi kuzobuda muMDC vachiti vamonzora havana kusarudzwa nevanhu sezvinodiwa nemutemo webato iri. Vanomirira MDC mudunhu reNorth America vaDan Moyo vaudza Studio 7 kuti vamonzora havazivi kuti MDC ibato revanhu kwete remunhu umwe chete.
Chinhu chakakosha chakonzera zvinhu izvi inyaya yekuti isusu hatina kubvumirana kubvira kare nezviri kuitika mumusangano. We can go back far enough kuti tinyatsotsanangura zvanga zvichiitika mumusangano zvisiri pabumbiro remusangano wedu. Douglas Monzora ari kuzvinyepera kana achiti iye ndiye president because hakuna munhu akamuvhotera kutanga. First and foremost, according to constitution yemusangano wedu, you can't declare yourself kuti wa president. And zvatiri kuona ndechekuti ari kudzinga vanhu veMDC. Mafounders vamwe vacho akatwana tirimo muMDC and ari kutaura kuti replace nevanhu vake ofoma mabogus national council ake ozotitonga kuti iye ave azviudze kuti ndiye ari president weMDC akaisiwa nani ipapo. So to start off with, atim recognize Douglas, atatamba omurecognize, and anozviziva. Saka pana apa kungotambisa inki yake kutinyorera tumatsamba kuti tekutita suspend.
Ko Vamoyo, izvi zvakambokurukurwa here nevatsigiri vebato iri pamwe chete?
Hazvina, tiri kuzviona imo musocial media, hatisati even tareceive maofficial letters kuti tasuspend. Says no, as required by our constitution, tofana kuti titumirwe official letters dzinotudza. Tumtozo nonga kuma social media, in fact imive nhau matozowana kumberi kwesu. Isu takutozinzwa nemi zvakawanda zvacho.
Saka munoziva here kuti mhosva yamungadaro muchipomerwa ndiyei chaiyo?
Hapana mhosva iripomerwa, iyo yekuti wai tisingabvumirane neyo. Kana uri dictator kauda kuti munhu wese angoti yes man. Saka the fact yekuti isu zvatibvumirani nazvo izvozvo isu tinoteedzera constitution yemusangano wedu, ndiyo inotiguida, not individuals.
Kana mukawanikwa muine mhosva yekusateerera zvinodikamwa nemukuru webato iri, nokuti vari kuti zvanzi zvamakaita kana kuti zvamuri kuita hazvienderani nebumbiro romutemo webato renyu, munoita sei nenyaya iyi?
Ndiani mukuru wacho? Aka electwa nani kuti ave mukuru wedu? As far as we are concerned, isusu hatina leader right now. We are leaderless, but utofana kuita congress first, as our constitution stipulates. Yakaitwa rini congress yacho? Ma branches, ma structures akagadzirwa rini? Because ma structures anotangira pa ma branches ndiyo anoelekta ma wards, oelekta ma districts oelekta ma provinces oelekta national. Zvakaitika kupi izvozvo? Dhaki haangatore vanhu 2050 anoti hama dzake shamwari dzake oti tisu tave MGC, tisu takutonga, tisu takurovera mutemo. Akazwanepi izvozvo?
Vanomirira MDC mudunhu reNorth America vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia neStudio 7. Musangano mukuru weWorld Economic Forum unoitwa gore rega rega kuDavos, Switzerland, wakatanga nezuro kusvika musi wechina. Vatungamiriri venyika, masangano akazvimirira nevakuru vemabhizimisi vanenge vakaungana vachizeya nyaya dzezveupfumi nemari. Mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vanonzi havana kuenda kumusangano wegore rino. Evans Zilinga weStudio 7 abata nyanzvi yezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, kuti tinzwe kukosha kwemusangano weDavos uyu.
Musangano weDavos weWorld Economic Forum kuDavos unokoshera pakuti musangano unoungana vatungamiri venyika, my investors, my business leaders, my academics, nevamo my innovators, vachidiscuss mamira akaita upfumi pasi rose, nevamo ma issue anga ari relevant akafanana crisis iriko ku Ukraine neku Russia nedzimwe nyaya dzakaita sana climate change. Saka unongokoshera pakuti unounganidza ma global key stakeholders akasiyana siyana.
Zviripowo here zvamungati zvingatarisirwe neruzhinji rweZimbabwe kubva mumusangano wegore rino?
Handifungi kuti pane zvitsva kana kuti chitsva chinonyanya kubuda mumusangano uyu. Of course unopawo opportunity kunyika kuti dzinge dzichizvishambadza in terms of ma opportunities investment. But hapana zvatingati zvitsva zvatinotarisa kuti zvichanyanya kubuda mumusangano iyi, sezvamunoziva misangano inoitwa gore rega rega. Saka handioni paine zvatingati zviri ground breaking zvichanyanya kubuda mumusangano uyu.
Dr. Chitambara, ngatitariseiwo kuti musangano uyu uri kuitwa panguva iyo nyika iri kunzi neveruzhinji yagwadama munyaya dzezveupfumi, magetsi ari kunetsa, mari dziri kunetsa, zvakawanda wanda zviri kungotaurika taurika. Imbori yakamira papi nyika pari zvino munyaya dzezveupfumi?
Fumwe nyika gore rino turikupedzera kuti tichati derere tichienzanisa nezvazvazviri gore rapera. Gore rapera ikonomi yakakwira ne 4%. Tichienzanisa nekukwira kwayanga iita ne 7.8% muna 2021. Saka ikonomi gore rapera yakati derere. Gore rino turikupedzera kuti ikonomi ichakwira officially turikupedzera kuti inogona kukwira by 3.8%. One World Bank warikutarisira kuti inokwira ne about 3.6%.
Avo vange vari nyanzvi yezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti mapurisa ose ari kumanikidzwa kupinda mumisangano yekudzidziswa zvekuita mukudzidzana kwavo nevanhu muchirongwa chiri kutungamirirwa nezanupf. Zvinonzi vari kukurudzirwavo kuvhotera zanupf musarudzo dzichaitwa gore rino. MuNewsday makare, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinopemura mhosva hurumende richiti haisi kuita zvakakwana mukusunga nekuranga vechiuto mapurisa nevasori vanenge vatyora kodzero dzevanhu. Human Rights Watch inoti pamusoro pezvo vanhu vanotyorerwa kodzero dzavo havabatsirwi nevemutemo nevematare. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Ndinetsawo chandoda kunyatsonzwisisa ndechekuti izvo muri kuona uyo akapfuura vanhu yaana angoita 3 days chete 4 days atosungwa. Onaiko kwavakurova vanhu ava nekurova vanhu kwamurehwa sevasiri kutedzwa kutsvakwa kubatwa zvavasimabatira vanoenda kuti mapurisa haasi kuita basa ravo. Uyezve ndechizokumbirawo mimi vestudio kune dzimwe nyaya dzekuti munombotinzwisa hatizoona anozotiitira fold up tizozoti nyaya dzakapera sei. Senyaya yakambenge yaripotwa namai mutetwa yekuti vaida kuti uyauya asungwe kumbobuda achitaura kuti chamisa nemhuri yake ngavasungwe ngavaurayiwe ngavadii. Hatina kuzonzwa kuti zvakaita sei. Munobva mazongonyarara nyaya yacho taida kuti murambe muchizotudzwa kuti nyaya yake yapapi nekuti hakuna umwe anogona kuzotipona naurwa idzodzo. Tee takatotarisira ime Studio 7 kuti nyaya idzodzo meizotibvunzira kuti dzaapapi.
Kunoiwo uri kuti mugwadi mugwadi musataura nezvamugwadi nekuti uri pabasawo ikodzero dzake dzekuzvitaura. Ari kutaurawo futi kuti mugwadi uri kubhaizha kutaura ikodzero dzavo saka ane kodzero dzekutotaura achitomutaura zvauri kutaura zvakashata. Hatinganyararika kumutaurira mugwadi nekuti uri pabasa. Hatitenderi basa rakadaro. Munhu kana achishaisha ngautaurirwe kuti apa hausi kugona uri kutaura zvisizvo uri kumbunyidza vanhu uri kumbunyikidza vanhu. Kana iye uchifarira nezvinotaura mugwadi ngauzvifarire pachake kwete kuti tonyaradzwa ngokuti mugwadi uri pabasa. Pabasa kumbunyikidza vanhu.
Makadii makadiwe Studio 7 makadiwe Studio 7 ndokumbira mudzidzisiro wodhei kune vanhu vezanupf kuti isanisheni ripi raita kuti nyika iparare kudere vachichera zvichibva zvichimwe zvichibatwa pabhodha zvisina kana anosungwa. Isankisheni ripi? 15 billion yakangorova. Isankisheni ripi? Isankisheni ripi? Ndisirewo odi kuna vanhu vezanupf. Ndatenda vashamarari muve nezuva rakanaka. Ndini Kayaro Kayaro ndiri paPretoria apo.
PaStudio 7 apo makadiniko makadiniko. Inoedwe ndinorwadziwa nekushungurudzwa kuita nhengo dzeTripc. Aiwa zvinondibata bata. Saka totadza kuita musangano here vakomana? Pamba pangu kana uchindiramidza nepajaradha pangu unoda kuti ndiitire pizanu yakatomeka shuwa kuti haisi kuda kuti TPC ikambe newechizikamwa kwakasiyana siyana. Ene vanhu vaita musangano vakuda kuto vakuvasunga. Aiwa aiwa veduwe iko nezvine maloya vakurova maloya zvokutyora ruoko. Veduwe varesi vari kunzwa nyaya dzikunyanya vese tinokumbirisisa vari muZimbabwe nevari kunze kwenyika vari kuteerera Studio 7 ngatiende tindorejista kuvhota tibvise chihurumende cheumbavha ichi. Ndarwadziwa zvisingaiti. Ndini Maridza kuJoburg.
Makadini makadii henyu mose paStudio 7 nenyusidhesi dzamunotipa dzakanaka chaizvo. Tinoramba tichiteerera ndawanyaya yemba kana yakavakwa panzvimbo iziriyo pane imwe imba yandinogara ndichiona kune zvatosvika pakupera apa yakavakwa pasi pemagetsi petambo dzemagetsi payakavakwa paitofamba nedrainage resuwa rikatochinjwa rikadhaivhetwa apa imba iyi iri mustendi yechikoro vakatopinda hafu yose yemba yakapinda mustendi yechikoro hameno kuti imba yani uyezve handina hangu bvunza saka ndakuti ndizvitaure ipo pano
vamunangagwa munogara muchingoparidza hatiti mhizhonga hatiti mhizhonga imimo muchiitisa muchirega mapurisa achiita zvese mayusi enyu ende hatichatombozivi kuti mukanywa mapurisa umo achingori mapurisa akatrainwa semapurisa here kuti vana venyu yezanubifa makaisa mukanywa mapurisa imomo kuti vakonzerese because ndikaona muchinzi mapurisa arova munhu ari loya asina mhosva kusvika avhunika hatichahwisisi kuti achiri mapurisa hika kuti vana venyu vamene makadzvara musystemu yemapurisa imomo kuti vakonzerese itisisanupirepo zvamuri kuita izvika izvi hazvitombobudi zvakanaka zvachose idonnow wai muchidhakwa nepawa kusvika pamalevels akadai so munosvodesa murume mukuru kusvodesa chaiko chaiko hainganzi nyika napurezidendi vanhu vachityorerwa kodzero dzavo up to this level zvanyanyawakomana siyanai nazvo izvi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi nhengo dzecitizens coalition for change 25 dzichaziva nhasi kana chikumbiro chavo chekupiwa mukana kuti vatongwe vachibva kumba chatambirwa nedare bato remdc rinomisa kuva nhengo vakuru varo vanomwe richiti vakatyora bumbiro remutemo webato iri asi nhengo idzi dzichiti vamunzora havasi mutungamiri webato iri musangano wepagore rega rega weWorld Economic Forum unoitwa unoitwa kuDavos kuSwitzerland watangidza nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Danonokawande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.